wakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 8 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo Jasper Chimedza kuve munyori mukuru mubazi rezveutano. Meya wechitungwisa vaLovemore Michael vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa, asi mutauriri wemapurisa vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri vestudio 7 muchitiudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 8 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Vanhu vapona kubva kuCOVID-19 vanonzi vakanga vasvika pachiuru nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 1057. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere chine zuro ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda munyika. Vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vanonzi vabatwawo nechirwere ichi muHarare chete, izvo zvaita kuti rive dunhu rave dzinde rechirwere ichi munyika yose. Kukwira kweuwandu uku kuri kuuya panguva iyo sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rakazivisa mukupera kwesvondo kuti nyika dzose dzinofanirwa kusimba mukutsvaga nhomba yekudzivirira chirwere ichi sezvo chichange chiripo kwenguva ndefu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira Dr. Frank Guni.
Semaonero edu, Committee yeWorld Health Organization pamwe chete nemukuru Director General World Health Organization vanenge vari kuona semafungiro edu ekuti chirwere ichi cheCOVID-19 chichagara muvanhu kwenguva ndefu iri kuuya. Tichagara tiinacho sezvinongoitawo chirwere chedziwa kana kuti influenza. Pachirungu tingati maitikiri achiri kuita chirwere ichi anoratidza kuti chichava chirwere chinonzi muchirungu endemic, kureva kuti chicharamba chichiita kunyangwe pakawana zvikwanisiro zvokuti pave nenhomba kana matherapeutics zvokubatsira vanenge vachirwara. Tinoona sekuti munguva ichatevera yakati rebei chirwere ichi charamba chichidzoka sezvinongoita chirwere chefluenza, chiya chinoti gore negore chinodzoka kunyangwe zvazvo paine mavhaksini anogadzirwa gore negore, asi chinoramba chichidzoka chichibata vanhu vakawanda chichiuraya vanhu vakawanda. Saka tinoti tinodavira kurudziro yekomiti kana kuti yechipande chavana mazvikokota weWorld Health Organization avo vakurudzira kuti zvakakosha kuti boka reWorld Health Organization rikurudzire nyika nokutanga kudzigadzirira kuvaka hwaro hwekuti pasi rese riitange kutarisa nzira dzekuti tichagara sei munguva inotevera tiine chirwere cheCOVID-19.
Zvakakosha sei kuti nyika dzese dzepasi rose dzinge dzichibatana mukutsvaga nhomba kana kutsvaga nzira dzekudzivirira chirwere ichi?
Chinhu chakakosha kuti pasi rese rishande pamwe chete. tichitarisa zvinhu zvakakosha kuti chirwere ichi chidzikisirwe mukupararira kwachiri kuita pamwe chete nekuuraya vanhu vakawanda. Ndingati chokutanga chatingade kuti vanhu vatambire chakaburitswa nechipande chanamazvikokota ichi zvikatambirwawo nemukuru weWorld Health Organization ndezvekuti tikatarisa 6 months kana kuti papera mwedzi mitanhatu chirwere ichi chatanga kuuraya vanhu, zvichiri kungooneka kuti pari zvino chichiri chirwere chinonzi Public Health Emergency of International Concern, pakazobva kuti chinzi it's a pandemic. Zvinoreva kuti chiri kuramba chichingopararira chichiuraya vanhu vakawanda pasi rese, chakatekeshera. Saka chinhu chakakosha izvozvo zvinotikomekedza kuti nyika dzese, vana mazvikokota vese vaise misoro pamwe chima chemuzukuru, tione kuti vanhu vese vanobatsirana kurwisa chirwere ichi, kutapudza kupararira kwacho zvichienderana nekumisa kufamba kwevanhu kusina tsarukano, kuuyawo kuti mishonga iri kutariswa ingava yenhomba kuti vana mazvikokota vese vaise mwenjikere pamwe chete nezvikwanisiro kana kuti maresources pamwe chete kuitira kuti tive nenhomba dzinosevenza zvakanaka dziri safe, dzinoitawo kuti chirwere chisaramba chichipararira. Kuitawo matherapeutics iwaya kureva kuti zvinogona kubatsira vanenge varwara, mishonga inogona kubatanidzwa. Pane zvino pane mishonga yakawanda inosanganisa masteroids.
Muri kuona here iro sangano reWHO riri kukwanisa kufambirana nechirwere ichi nekupararira kwachiri kuita?
Sangano reWorld Health Organization WHO riri kuedza, asi rinenge rakatisarirei kumashure nokuti chirwere chiri pamberi. Chatiri kuona ndechekuti kubva iro sangano reWorld Health Organization kuenda kunyika dzakazvimirira dzega dziri kuresponda, tiri kuita kutevera chirwere kumashure. Chinodiwa manje ndechekuti tiite kuganhura, timanye pamberi tisvike kubatana nechirwere, nokuti izvezvi tiri kutevera kuti chirwere chiri kupi, chabuda kupi, chiri kuparadzira sei, toitanga nzira dzipi dzokuti tichidzivirire. Zvakakosha chaizvo kuti World Health Organization nenyika dzakazvimirira dzivandudze maonero atiri kuita chirwere ichi. Chekutangisisa chikuru ndechekuti panodiwa surveillance yakasimba yekuti tione kuti chirwere chiri kumahotspots ari kupi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira, Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro Maneru vakadoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto kana kuti Director General Health Services kumuzinda wemauto kuZimbabwe Defense Forces Headquarters, Air Commodore Jasper Chimedza, kuti vave munyori mukuru mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana. Mashoko akaburiswa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda anoti Dr. Chimedza vari kutora chigaro ichi kubva panguva yavadomwa. Dr. Chimedza vakadzidza kuUniversity of Zimbabwe vakazopinda muchiuto muna 1996, umwe vakazokwira kusvika vazodomwa saAir Commodore muna 2010. Dr. Chimedza vatora chigaro chakasiyiwa naDr. Agnes Mahomva, avo vakasiya chigaro ichi mushure mekudomwa kuti vange vari mukuru anoona nezvechirwere cheCovid-19 munyika. Bazi rezveutano harinawo zvakare gurukota, zvichitevera kudzingwa basa kwevaive gurukota Dr. Obadiah Moyo vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo nemazvo. Kudomwa kwaDr. Chimedza kwaitwa panguva iyo huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere cheCovid-19 huri kukwira zvakanyanya munyika, uyewo vana chiremba pamwe nevamwe vashandi mubazi rezveutano vari kurangwa mabasa. Munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti vanotambira nemufaro kudomwa kwemunyori mukuru mubazi rezveutano, asi vanotarisira kuti kuchabatsira kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano nekukasika. Ngatinzwei muhurukuro yataita navo.
Isu hedu tinoda kutanga nokukorokotedza ivo Dr. Jasper Chimedza nokupiwa chigaro chepamusoro chakadai. Tinovashuvira zvakanaka pavanoshanda sapermanent secretary wekuministry of health. Chechipiri chandingataura ndechekuti sebato tinokurudzira kuti izvo vanhu vanoisiwa pamacivilian positions vange vari macivilian. Zvino zvavaapoita munhu ari aserving military men, taatichikumbirawo kuti achi retire hake kumilitari au ya ite basare masifili. Cheshi tatu ndeshe kutizo Dr. Jasper Chimeza. Siku ziva kwangu, gichire mbane mkurumbira ENT session. Chanisinga zive, chanisatinda huna pasivi yao. Ndeshe kutizo, vani makwalifications ese irari mtemo mupublic health act anodiwa kunzi angari pana permanent secretary we ministry. Imwema qualifications, ndeye kuti muna anofana angane postgraduate qualification mupublic health. Kajinji kana titi postgraduate qualification mupublic health, tunura masters in public health. Sabu, andizivi hangu kutizo chiremba uyu, zari ENT session, ane masters in public health woyere. Kana asina, zeni tenge tatu chukora mchemo, mtemo wedu we public health act.
Tiri kuona kuti nguva yadoma Dr. Chimedza inguva yakaoma ino ye COVID-19 uye vari kuuya bazi rezveutano risina gurukota. Pane zvazvinoshandura here?
Apa hapana zvazvinoshandura. Hazvina mhosva kuti maisa munhu anogona sei kana kuti akadini paupermanent secretary kuministry of health nepahuminista. Kana musoro wacho, ndiri kutaura kumusorosoro chaiko kuna president, kusina support yakunopa kuministry. Munhu ari munhu akaita sapermanent secretary haona zvaunogona kuita iwe zvausina kutenderwa nemunhu akuapointa. Saka limit iri pamukuru wenyika. Saka achangouyawo hake opinam system, but achaona kuti pane zvimwe zvaanogona kunga achida kuita zvinomusunga nokuti anenge achisungwa kubva kumusoro.
Asi neunyanzvi hwavo ihwohwo hwamataura, munoona here vachikwanisa kuita basa ravo?
Basa rakatarisana na Dr. Chimedza ibasa guru rinotyisa, rinotoda munhu ane good public health knowledge, unyanzvi panyaya dzepublic health. Tinomushira kuti aite madecisions akanaka neukama hwake hwaana hwana president. Tine vimbo yokuti achakwanisa kusunungura kuita unlock mamwe maresources anga achitadza kuitwa unlock zvichida nguva dzapfuura idzi.
Vanga vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare neStudio 7. Chungwiza valav momaiko vanoti vakarohwa nekukuwadzwa nemasoja pamwe nemapurisa nemusi wesvondo mushure mekunge vasanganikwa navo vachinosiya mumwe mugari wemunzvimbo mavo akanga asinganzwe zvakanaka pane chimwe chipatara chinoshanda zuva rose. Meya Maiko vanoti mushure mekunge varohwa nemasoja nemapurisa aya vakazonzi vabhadhare mari iyo vakavimbisa kuti vainotora kumba kwavo, izvo zvakazoita kuti vakwanise kutiza asi vachisiya nharembozha dzavo pamwe nemotokari yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro usiku kuti vanga vasati wanzwa nezvenyaya iyi. Kushungurudzwa kwavamaiko kunouya panguva iyo vanopikisa pamwe nevamwe vari mumasangano akazvimirira vakawanda vari kunzi vari kuoneswa chitsvuku nevasori mauto pamwe nemapurisa. Ngatinzwei Meya Maiko vachitsanangura zvakatora nzvimbo.
Ndakaperekedza eresident wemuwadhi mangu vaisanzwa zvakanaka paloka 24 hours. So ndapedza kubatsira munhu ndichidzoka kunomusiya, ndakuenda kunopaka motokari pakabhagi muwadhi wedu. Ndo pandakasangana nditori motokari pakauya mapurisa aiva mairi, masoja ari 4 vari 6. Kwakumisa motokari yangu vaimisa, ndakabva ndamisawo motokari. Masoja akabva anomira ari mairi kumberi kwemotokari, vakanongedza pfuti kumotokari. Sezvo tini kana kuti nditize, ndakatotya ndikati nemanongedzerwa ndaitwa pfuti uku. Mapurisa pane mumwe akauya kuwindo dhorikusaidhi, umwe akauya kune rimwe rekusaidhi kwadhiraivha. Ndakabva ndaloka madhozi nemukati ndichindotaura navo tichinzwana nepamawindo. So one of the police officers zvoti ndikamuona ndeye paSt Mary's police station pana ndokwanisa kumuidentifya. Akanhonga dombo akanotya akarova dhoo remotokari, adoti ateme window remotokari. Ndopandakavhura dhoo ndichibuda mumotokari.
Mabuda mumotokari makakwanisa here kunge muchitaurirana navo?
Havana kanombondipa mukana kuti nditaure navo. Vakatanga kundirova, pano mumwe wacho aindirova netsvimbo, mumwe achinanga ne inenge chekers tikarova inocheka panyama dzangu idzi. Ndikatodedzera ndikati kumukundiroverei inini ameloko kanzile mwadhi mangu muno, ndakutonosiya motokari pakapaka apo. Ndopandakabva ndabatwa ne1 of mupurisa mumwe vandidhonza pasaidi. Avati kune vamwe vake chimbomirai kwakundidhonza pasaidi, zvikanzi shamwari tsvaga mari tipe mari tipe, vakomana vasaramba vachikurova. ndikavana mutinina amara handina izvizvo handina cash asi ndokwanisa kusendirai eko cash aramba nhondata ano chitendiende pamba ndinotora cash ndiende kupeni vanotorera makei emotikari vatora mafoni angu nchienda kana wadzoka nemari yedu ndokuti tikupe makei emotikari yako nemafoni ako saka inini pandakanga unopinda padzimba dzandakapinda ndopandakabva ndachamba vandatiza tikazobatsirwa nakansela kuda kwashe John kansela kwa 21 ndo vakazouya tikakwanisa kufonderawo vakuru vakuru vemapurisa paSt Mary's Police Station tichivakumbirawo kuti taurayiwo nemapurisa enyu vatora makei angu emotikari nemafoni angu kuti ndikwanise kuaccessa nekurikavhawo zvinhu zvangu ndo vakazotibatsirawo nekutipa mapurisa vakazotipa kuti tikwanise kunorikavha makei emotikari nemotikari yangu nemafoni ndakazozviwana hangu
saka makwanisa here kunge muchiwana rubatsiro rwekurapwa
ndakwanisa hangu kuwana medical attention pa24 hour ikuti ndirapwe nyama dzangu asi kunyazvita zvakanaka dziri kudzimba
vanga vari meya vechitungwiza valove mo michael vari parunare nestudio 7 vari kuchitungwiza tarisa zviri mumapepa nawo anhasi pepa nhau renews day mune nyaya inoti dambudziko remvura muguta reulawayo rakawedzerwa nechishanu chapfuura mushure mekunge mbavha dzadimura tambo dzemagetsi ezesa pachiteshi chedhamu reinyankuni bepanhau reherald rinotiwo nzou makumi mashanu dzakaurayiwa muhondo yekugarisana pakati pevanhu nemhuka dzesango nepfenyuro yenehanda redio ine nyaya inoti mutungamiri webato rinopikisa musouth africa reeconomic freedom fighters kana kuti eff vajulius malema vari kukurudzira kubviswa kwemuzinda wezimbabwe musouth africa kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa yadzosa pamwe nekuremekedza kwedzoro dzevanhu munyika yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kustudio 7
pazuva iwestudio 7 ndinokutendai nenyuzi dzemunotipa aiyo munotipa nyuzi dzakanaka muchitaura natinashe chambumbuti aiwa ndiri kuno kwamutare kumanika leni murambe makadaro muchitipa nyuzi dzechokwadi tinokutendai nekutipa nyuzi dzakanaka nyuzi dzechokwadi nyuzi dzakatsetseka aiwa tinotenda nebasa remunoita tatenda
tinoti makadiwa namukoma jonga nevamwe vese seiko zvanovichitura kodzero dzevanhu ichisunga vanhu vemdc ichiisa muchitongo ndinoitafadzwa ndiri kuno kuvictoria
pastudio 7 munofara here apo nendizvinanishamo vasharu kwavo avezanupf vakaoma moyo ndidhanyire makuyana kusouth africa iyo ndiri mwana wokumozambique but zvinoitika muzimbabwe zvinotorwadzawo mwoyo nesu takazvitarisa asi tinoti mwari vachapindira nerimwe zuva zvikuru kunamata
boys pane nyaya hwani rundinetsa panapo inini ikonomi yenyu yezimbabwe hanyanyatsoinzwisisa you know what ndiri pashoprite kuzambia masupa ukachinja mari yako unotenga 6-pack remasupa ne $2.30 US mari iyoyo haikwani kutenga 3 masupa kuzimbabwe asi masupa anogadzirwa kuchitungwisa pane paiswa transport cost kuti asvike kuno kuzambia izvezvi speak mazimbabweans ari busy kunotenga masupa kuzambia uyo azomatengesa nepurize inodhura kuzimbabwe kwaanobva ndinomune vanhu vakadzidza chaizvo monditsanangura kuti zvinofamba sei vakomana inini njuga idzika idzi dzaidhiika neboys rake ndotadza kudzinzwisisai chimbondionesaiwo ndionesei ndim
ana muzvinadzidzo.
Makadi makadiko pa Studio 7 apo. Ini starangu ndinonzi Joel Makoto Sendri kuno ku kwandiri. Nyaya dzakafanana dzekutaugwana na vamadhuku idzi. Sokuti hakuna munhu akashungurudziwa, hakuna vanhu vakasungwa, hakuna vanhu vakadi. Mweya wechizano vanoramba zvinhu zvinozikamwa nani nani, mavhidhiyo akazara kumwe nekumwe papi nepapi kuti vanhu vanorohwa, vanhu vanoshungurudziwa. Zvinhu zvisina kunaka izvozvo, kumagumo kune nyaya, hapana chisingagumi. Kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidziwa, vanhu vari kushukudzwa zviri pachena, asi munhu ari kuramba.
Masora sei vashamarari veStudio 7 nevatereri vose. Ini ndinoitawo piri ndiri kukwekwe paTiger Reef. Mashoko avo madhuku anorwadza. Shuwa vangataura kuti kwanzizvoni hapana vanhu vakasungwa kana kurohwa. Vanafadzai mahira ava, vanoti havaziva kuti vananananana chimbira kuti vari vamira mukoti nhasi. Aiwa mashoko avo anorwadza, anodzimba munhu. Problemu yavo ndeyekuti vanhu vezana havadi kutaura chokwadi. Pose panotaurwa chinhu chinenge chiri pachena, chinenge chaitika pajekerere. Ivo sevasingadairi mafoni chero vana ponyati chaivo. Musi unonzi pane zvinhu zvaitika zviri pa, anonzi foni yake pamhepa yanga isingabatiki. Panenge pasina nyaya inenge isina musoro, ndopa vanenge vachidi vachiwanika vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rei. Isuti vana veZimbabwe tinodzimbikana kana vachitaura zvinhu zviri pachena kudaro, zvinhu zvinonyadzisa kudaro. So vanhu vangani vasungwa muno muZimbabwe musi wa 31 ivo, asi vanenge vachizviramba. Aiwa, zvinhu zvinotidzimba mwoyo yedu. Ndatenda hangu vajonga kandimiri mavabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Hurumende yeAmerica yakazivisa nechishanu chapfuura nezvekuwedzerwa kwemari dzinobhadhariswa vanhu vanenge vachida kuti vave zvizvarwa zvenyika iyi, pamwewo nekuti vanenge vachitsvaga upoteri muAmerica avanga vasina chavaibhadhara vange vachitanga kubhadhariswa mari. Mari itsva idzi dzinonzi dziri kutanga kushanda musi wa 1 Gumiguru gore rino, uye vanenge vachida kutsvaga upoteri vachange vobhadhariswa madhora makumi mashanu, kuchitiwo vanenge vachida kuve zvizvarwa zveAmerica vachitarisirwa kubhadhara madhora chiuru nezana nemakumi matanhatu kana kuti $1,160 kubva pamadhora mazana matanhatu nemakumi mana kana kuti $640. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vachamaneka Costa Mukinya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei danho reAmerica iri.
Mubvunzo une paviri kana patatu. Zvinhu zvese zvinoitwa panyika normally zvinofanira kuraniwa on business lines, kunge business. Saka tikada kubata ndima kubva pokutanga, maprices aunobhadhara kana iri service kana chiri chaunotenga anodetemenwa nekuti ari kukutengesa uyu zvakamutyira mari kuti agadzire chinhu chauri kutenga kana kuprodusa service yauri kupiwa iyi. Saka pane patinogona kunzwisisa America ikati inoda kukwidza maprices emaservices, zvinogona kunzwisisika. Asi tikada kutarisa neudzamu, President Donald Trump akagara akavenga vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vari kuuya kuno. Kare vanhu ava vanga vachibvumidzwa kuuya pasina anombonetsana navo.
Asi tingaona here iwo mutemo mutsva uyu uchiomesera vanhu vanenge vachida kutsvaga upoteri muAmerica?
Kuti tizive kuti mutemo uyu unoomesera vanhu here panotinetsei, nokuti chamunofanira kuziva number one ndechekuti munhu kana achitiza kwaari kutiza uku achitiza hondo, kazhinji kacho haana ruzivo chairwo chairwo kuti kwandiri kuenda ndichanowanikidza chii chao, zvinhu zvakamira sei. Saka munhu ane chaari kutiza chaivo chaikoka dzimwe nhambo anogona kutoti kusiri kufande kupi, regai ndiende kuri kuenda vamwe. Kana kuti anoenda achingofunga kuti hazvandiri kuenda kuAmerica kunongonzi kunotambirwa vanhu vakawanda nyika yemaimmigrants, rega ndiende ikoko. Zvizhinji zvacho anotozozvionera ave muno kuti ndakuomeserwa. Muchitarisa zvagare vanhu vazhinji varikuuya muno muasina mapepa. Vazhinji vacho havasi vanhu vaya vane dzidzo yepamusoro yekuti vanogona kuverenga quality yemastatutes nemapolicies kuti anzwe kuti kuAmerica kwakamira sei. Zvandiri kureva ndezvekuti munhu asati akwira ndege kuuya kunoku haagoni kunyatsoresearcha chaiko kuti anyatsoona kuti mitemo yakamira sei. Munhu chaanokoshesa ndechekuti ndawana visa here rekuti ndibude muZimbabwe ndiuye kuAmerica. Kana akavharirwa paairport ipapo anenge aakuona mamwe maitiro akati siyanei. Akapinda muno munyika munomu anenge achitoti zvandadai zvanaka. Chimwe chinhu zvedu chatoda kuti tinzwe kunge tinodada neAmerica. America zvainyika yanga ichitambira vanhu chaizvo chaizvo. Yanga ichipa vanhu vese kodzero dzokuti kana wauya nyangwe mawira waita wakaita sei ukati uri kuda kupotera vanokupa mukana wekuti usvitse nyaya yako mumatare.
Mashoko apa hamungasiyirawo vana veZimbabwe nevamwe vangadai vakateerera vane pfungwa yekuzopinda muAmerica vachitsvaga upoteri kana vari muAmerica nechakare vari kutsvaga upoteri?
Ndingati kumaZimbabwenzi vari muno kana uchida kuya uzotsvaga upoteri whether uri kuda kuya uzoita asylum kana uda kuya as a refugee unofanira kuzvipinza pamberi pedare within 12 months dzekuuya munomu. Saka ukazoita 5 years uri munomu ngatingoti ukangodarika 12 months usati waenda padare kana kuenda kugweta kuti ndiri kukumbira kubatsirwa kuita mapepa nditsvage upoteri munomu watozviomesera matsvagiro ako ati ekukwira makata. Nekuti chaunotanga kuzokubvunza ndechekuti wapedza gore iwo uri munomu hauna kumbotaurira munhu kuti une zvauri kutiza kunyika kwako wakuzouya zvaita sei. Saka ipapo vanenge vakutokuona sekunge uri economic refugee. Saka chandinokurudzira ini nemaZimbabwens vari munomu nevari kumusha vachanzwa meseji ukadarikidza 12 months usati watanga kutsvaga mapepa zvichakuomera.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vachamaneka Costa Mukinya vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chamunopakurirwa neni, Mike Hove, weStudio 7. Nhasi muchirongwa, tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvekuratidzira kwanga kuchifanirwa kuitwa shanu apfuura. Muri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manherwano.
Pera regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo Jasper Chimedza kuve munyore mukuru mubazi rezveutano. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 @vovenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vueshona.com. Anokuonekai nemufaro, ndine Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.